Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuti musi wechipiri 25 Gubhumbi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Uhuri hwatinonzwa hwese ihwohwo hunoonza zimudhora rinoramba richidonha nokuti zvinenge zvichiratidza kuti ufumi hahusi kunyanyo kumanejwa zvakanaka pasina maburi anoita kuti zvimwe zvinhu zvivhinze zvisingafaniri kuvhinza muufumi hwenyika.
Uremu hwedhora reZimbabwe huri kuramba huchidzika, dzimwe nyanzvi dzichiti hurumende haisi kutevedzera mitemo yainodzika iyo mukufambisa zvemari munyika.
Tinonyanyo rwadza zvikuru kwazvo ndezvokuti murayiridzi wepamusorosoro watingati kuda mukuru wechikoro anotambira mari shomanini yakapetwa 4 times kuti itambirwe nemunhu anenge apinda basa nhasi ndokudzidzira kuva muto kana muporisa.
Varayiridzi vanopemera hurumende mhosva yekubhadhara vashandi vatsva mari inopfuura vagara pamabasa kwemakore mazhinji. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti bhanga guru remunyika reReserve Bank of Zimbabwe harisi kutevedzera mitemo yainodzika iwo mukufambiswa nekubatwa kwemari munyika. Dhora remunyika rinonzi riri kuramba richishaya simba zvekuti vamwe vave kutenga dhora rekuAmerica nemadhora zviuru zviviri emunyika kana kuti $1 to 2,000 Zim dollars. Asi pamusika uri pamutemo weReserve Bank of Zimbabwe foreign currency auction range richitengeswa nemadhora chiuru chimwe chete padhora rekuAmerica. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDefray University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuratidza kuti inotevedzera mitemo yayo maererano nekutenga kana kutengeswa kwemari yekunze. Vachiti Reserve Bank of Zimbabwe rinofanirwa kuona kuti vanotenga mari yekunze kubva kubhanga vanokurumidza kupiwa mari yavo uye kuti vemabhizimisi vari kutevedzera mitemo yebhanga.
Chiri kuitika ndechokuti kubvira kuReserve Bank neMinistry of Finance zvirongwa zvavanotara kana kuti mamezha avanenge vachiti vaisa mamezha akati kuti ufumi hweZimbabwe hunge huchifambiswa nenzira yakati, exchange rate yokumashopu inge iri pakati nopakati, hazvina uri kuteerera zvekare. Kana vachinge vati izvi ndivo zvinofanira kuitwa, vanenge vasina simba rokuzondoona kuti zvacho zvavati zvinofanira kuitwa zviri kuitwa here. Kana ukaenda mumasupamaketi acho anenge achinzi anenge achifanira kukonveta US dollar neexchange rate yeReserve Bank, vaisa mutemo wacho iwoyo. Masupamaketi iwayo haatevedzeri izvozvo. Masupamaketi iwayo namamwe mabhizinesi akatowanda haana zvaanoitwa.
Vemabhizimisi vanoti zviri kukonzerwa nei izvi?
Chikonzero chandinonyanyo kunzwa kuna vamabhizinesi ndechokuti mabhizinesi aya vanenge vachitsvaga US dollar kuti vakwanise kuita zvinhu zvavo zvinoda US dollar, nokuti vanenge vaenda kuauction kweReserve Bank vondosiya mari dzavo ikoko vanzi tokupai mari yakati. Mari iyoyo inobva kuauction yeReserve Bank haivuyi nenguva inoita kuti business rikwanise kuimirira painozouya ipapo, pangava mavhiki kana mwedzi business rinenge richiita zvipi. Saka zvinozoitika ndezvokuti mabhizinesi vanozoenda kublack market. Vaenda kublack market ikoko US dollar rozowandirwa zvino. Kuwandirwa kwarinoita ikoko kunochozoita kuti zimudhora ridone nokuti kune kwakudiwa zimudhora rakawanda kuti rikwanise kutenga US dollar kutenga gold. Saka zvirongwa izvozvo hazvitevedzerwi nenzira imwe yezvinenge zvanzi zvinofanira kuitwa nazvo.
Asi inini ndichokuona kwenyu zviri kukonzwa nei zviri kuitika izvi.
Kuno uori kwatinonzwa wese ihwohwo hunounza zimudhora rinoramba richidonha nokuti zvinenge zvichiratidza kuti ufumi hausi kunyanyo kumanejwa zvakanaka pasina maburi anoita kuti zvimwe zvinhu zvivhinze zvisingafaniri kuvhinza muufumi hwenyika.
Kuti zvigadziriswe zvichi zvinofanira kuitwa profesa.
Chikuru chacho ndechokuti hongu mitemo inoburitswa nereserve bank, mitemo inobva nokunana minister of finance nokuhurumende uko mitemo yakanaka chaizvo. Chinofanira kuitwa ndechokuti kana mitemo yadzikwa mamezha ewaaiswa ngaachionekwa kuti atevedzerwa here, kwete kungoti kwaiswa mutemo wokuti exchange rate inofanira kuita pakadai vanhu voenda kuofisi kwavo vondogara vachifunga ivo kuti vanhu namabhizinesi vachatevedzera izvozvo pasina munhu unenge achienda kunoona kuti zvinoitwa here zvirongwa izvozvo.
Profesa Masocha, kuauction yereserve bank of Zimbabwe kwakamira sei?
Kuauction yereserve bank, kana vasina mari yokutengesera mabhizinesi ngavasatora mari yava mabhizinesi iwayo, vovapromisa vachozokupai mari iya yamauina kuauction. Motiparini nguva yacho yechetisira mari iyoyo vamabhizinesi vanenge vachimborarama nei? Saka kuauction uku ndo rimwe dambudziko zvekare zvokuti nohwaisiwa mangudza vaiti hakuri kushanda kuri kushanda. Kana kuchishanda munhu achinga atenga mari yake ikoko mupei ipapo, kana mukasakwanisa kumupa ipapo ndimi muri kumutuma kuenda kublack market kunokwidza US dollar ikoko kunokudzasa Zimbabwe dollar.
Sarudzo dziri kuuya idzi munoona sekuti dzine chekuita here nekushayiwa simba kuri kuramba kuchiita zim dollar?
Chaizvo, nokuti sarudzo dzenyika dzose pasi rose dzinenge dziri sarudzo dzavatongi venyika. Vatongi venyika ndo vanonzi malaw makers, vanogadzira mitemo yenyika ingava inofambisa zveupfumi hwenyika. Saka sarudzo iri kuuya zvekare ichadyamari yakawanda kuhurumende ichakugadzikana kwacho, pamwe chete nokuti kana sarudzo idzi dzapera mberi kunoenda uko vanhu vanenge vachibatanidzwa sei kuchigadzikana zvakadii. Kunobata ufumi hwenyika zvekare nokuti nyaya dzepolitics idzi, nyaya dzamaelection idzi ndidzo dzinoita kuti vamabhizimusi vavone kuti voisa mari dzavo dzakawanda here muufumi hwenyika kuita mabhizinesi avo, kana kuti vombomira vachiona kuti nyaya dzepolitics dzakamira sei. Zvokuti maelection apera zviya kwoitwa nharo, kwoitwa violence, kana kuti maelection asati asvika kwoitwa nharo, kwoita violence, hazvisapoti ufumi hwenyika izvozvo. Zvinotodonhedza dhora renyika, mari yenyika inodonha. Kudonha kwemari yenyika kudonha kwoufumi hwenyika ndo kwamunozoona vanhu vaakutiza vaakuenda kune dzimwe nyika vanenge vachitiza mari inenge isina simba, mari inenge isati ichatenga zvekare, vanenge vachitiza hurumende inenge isati ichakwanisa kunyanyo kushandira vanhu kungava kunyaya dzemari.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende iri kuedza kuparadzanisa vashandi vayo nekusatevedzera zvakagara zvanyoreranwa pamusoro pemihoro yevashandi vehurumende. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti vanopinda basa nhasi kuti vadzidzire kuva masoja kana kuti vave mapurisa vari kutambiriswa mari yakapetwa kana kupfuura mari iri kutambiriswa murayiridzi wepamusorosoro kana kuti mukuru wechikoro. Dr. Joe vanoti hurumende iri kubvisa kuvimbana kwanga kuripo pakati payo nevashandi.
Hongu naurirano paka tipe hurumende na warairidzi ne rest of the civil service. Dzakasvika kwa mvura yacheka makumbu pasi nacho uviri chakabuda kusarirwa kwe 100% panzungu dziri kutambirwa na warairidzi. Uye $50 pa Maria allowance 200 kuenda pa 250. Warairidzi na wangwa rest of the civil service waida kutuwa bada reo. Marie 30 US dollars inoenda huku nezo wanopeka kauti nonzi clothing allowance ase hapana chakabuda. Zekare wanwaida kuti mari wandudze isedere pa pajgo ne ya iti ambiro wana wara iridze mugure ya October 2018 asata apura kana kuti US 540 ase zese izi hapana chakabuda. Chino nyanyo rwadza zvikuru kwazvo ndizvo kuti murairidzi wepamusoro soro watingati kuda mukuru wechikoro anotambira mari shomanini yakapetwa 4 times kuti itambire nemunhu anenge apinda basa nhasi rokudzidzira kuva muto kana muporisa kana edness zvake anotambirisa vakuru vechikoro vatatu nehafu nemari anotambira. Saka ameno kuti jamwa raita na warairidzi nevamwe rest of the civil service ndere iro kuti vapiwe mari inoshungurudza inorwadza ikadai asi vamwe vachipavhurire. Hatisi kuti mari yavanotambira yakawandisa asi tiri kuti hurumende haifani kuti arusarura munyika imwe chete yevanhu vanotenga muzvitoro zvimwe chete vanodya zvinhu zvakafanana asi wozoona kuti mari inotambirwa nomurairidzi nerest of the civil service ishomanana kana tichikombera navamwe vashandi vanongobhadharawo nehurumende. Saka zvinhu zvinorwadza zvikuru kwazvo.
Dr. Joe, sevarairidzi munoona sezvinoratidzei izvi?
Zvinongoratidza kuti ijema newala kana vakuru vemuhurumende vachitaura kuti vanoda kugadzirisa maringe needucation muZimbabwe kuti ivandudze maECD uyezvewo nekumaprimary nekumasekondary kuti ivandudze. Zvinongorova jema newala nokuti hapana kuvandudzwa kungaita education system kana mari dzinotambirwa navarairidzi dziri mashangura pata pasina zviripo makumbe enyoka.
Kana muchiti hapana zviripo munorevei, Dr. Joe?
Chinhu chikuru kana chitarisa munhu anenge ari pabasa chinhu chinonzi motivation. Saka kana pasina inonzi pachirungu intrinsic motivation, mari dziri nzungu dzakadai hapana kugadzirisa education kwatingaita muZimbabwe. Tinoshaya kuti sei hurumende yaita mwoyo wakaoma, mwoyo wakaipa ukadai kuvarairidzi avo vanoita basa rakanaka zvikuru kwazvo rokuvhura vanhu njere. Nokuti chikurukuru munyika yega yega vana vadiki. Saka to invest muvana vadiki ivavo ndodanho guru rinoitwa munyika. Asi kuona kuti hapana chidokwa dokwa chokuda kuinvesta mueducation system.
Sesangano revarairidzi munoti kuhurumende?
Tinofunga kuti kana hurumende iri hurumende yavanhu, hurumende ine hanya, inofanira kuinvesta mueducation nokuti ndo musimboti weramangwana revana vadiki muZimbabwe kuti vazovawo vatungamiriri mune ramangwana vadzidza mune zvakanaka.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Bazi rezvemari nhasi nezuro rakaparura hwaro hwarichatevedza mukuongorora mashandiro emari yenyika richiti harisi kufara nekupiwa kwarinoti kuri kuitwa mari yehurumende nemakoronyera anenge achishanda nevamwe vashandi vehurumende. Mutori wedu wenhau French Kore anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pakuparwa kweurongo hwekuongorora mashandisirwo emari nemidziyo yehurumende, munyori mubazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga vati vari kuita uori ava vari kutengesera hurumende zvinhu zvisingazouye zvinozopa kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda.
Pane vanhu nyanya dziri kuita basa dzichishanda nevamwe vanhu vanenge varimo mukati zvekuti vanounza mapepa vachiti pane zvinhu zvavatengesera hurumende, ivo vasina zvinhu zvavatengesera vobhadharwa mari pasina zvinhu zvinenge zviri kusvika kuhurumende. Taakushanda nevaya vekunzi vanonzi vepurasi tichitarisawo nevanhu vedu veaudit kuti tinge tiri kuona pane zvatiri kutotarisa izvozvi, ende tine zvimwe zviripo zvatiri kuramba tichiongorora kuti vese vanga vari kubira hurumende nenzira idzi kuti tinge vari kunge vemutemo vavabate vavasunge kuti mari yehurumende idzoke kuhurumende, nekuti vazhinji vacho vakatora mari pasina chinhu chavanga vaudza kuhurumende. Kana maa mumastreet mumugwagwa ndiwe inenge ichinzi air supply, urikuzwa ichinzi air kuti uyu ndiwe air supply, uyu ndiwe air supply, kuti kwo uyu ane mota idzi ndiwe air supply.
VaGuvamatanga vati hurumende ichatora matanho akasimba kusunga vose vari kuita izvi vachiti vane masimba ekutengesa midziyo yevanenge vabatwa nemhosva, mari yacho yodzoserwa muhomwe yehurumende. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati hurumende haifaniri kuramba ichiita sembwa isina mazino inongohukura isingarume rifa renyika richiparara, sezvo nyaya dzeuori nekusashandiswa zvakanaka kwemari mumapazi ehurumende, makanzuru pamwe nemumakambani ehurumende dzichigara dzakataurwa nezvadzo makore ese naauditor general, asi pasina chinoitwa kugadzirisa nyaya idzi.
Hurumende inofanira kuva shumba ine mazino kana yada kupedza dambudziko iri.
Asi gurukota rezvemari vamutuli Ncube vati hwaro hwavaparura uhu uhwo huri kudaidzwa kuti International Public Sector Accounting Standards Financial Reporting Manual huchaita kuti mapazi ose ehurumende, makanzuru pamwe nemakambani ehurumende kana kuti maparastatal asungirwe kuzivisa vabati vehomwe yehurumende mashandisiro avanenge vaita mari pamwe nemidziyo yehurumende. Vancube vati hwaro hwavaparura uhu uhwo huchasungira mapazi ose ehurumende, makanzuru nemakambani ehurumende kuti anyore magwaro anoratidza mashandisiro aanenge aita mari mukupera kwegore rega rega, huchaita kuti zvinhu zvijeke pamashandisirwo anoitwa mari nehurumende, zvavati zvinoitawo kuti vanoda kukweretesa hurumende mari uye veruzhinji vanobhadhara mitero vave nechivimbo nemabatirwo nemashandisirwo anoitwa mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pius Mukandi kana kuti Jamba, murume wekuchitungwiza ari kupomerwa mhosva yekuponda nhengo yeCitizens Coalition for Change More Blessing Ali gore rakapera, wanzi nedare redzimhosva arambe akavharirwa kusvika dare reHigh Court rataura zvinofanirwa kuitwa. MuNewsday, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanopomera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mhosva yokusvibisa makereke nekupinda mumakereke vachitsvaga rutsigiro rwesarudzo dzegore rino. VaMnangagwa vari kufamba-famba munyika vachitaura kuvanhu vakaungana mumakereke, zvikuru vechipostori avo vakavimbisa kuvavhotera musarudzo dziri kuuya. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Muna vamugwadi vachitaura kuti vari kukambeina nemastendi kupa vanhu magwaro enzvimbo. Dai vanhu vapepuka ipapo tirozi takatodzingwa mastendi wawo, takatodzingiwa pamastendi wawo namakansela vamwe vachitovaka zvirogo zvavo zvenguruve. Saka garaziva kuti zanundo zvairi kana yakuda mavhoti vanenge vachiedzera magwaro ekugara. Asi kana mavhoti apfuura haumbowaoni, after 2 years unoona chouya kansela choyachonesa danga rake renguruve ipapo pamunotogara. Ini kana vava kuuya vanokupai kata 3 days kana 4 days. Saka hazvitivhundusi isusu zvedu vana vechinja veshanduko, hazvitivhundusi. Tinotozviziva tinototi kana vava kuuya zvemene mene ka vanokupai 3 days oro vhiki chero chero kunze chibva ipapo. Asi apa munenge makapiwa mapepa ekugara, apa vanenge vachida mavhoti enyu. Tinotozviziva tinototi ndo zvavari kuita. vanhu vachafadzwa mugwada. Hakuzi kutangisa kupa vanhu masitendi nokupa vanhu magwaro, tinotozviziva.
Umwe mabora ngoma kana marwara munorapwe kunze kwenyika. Isusu tarwara tinorapwe kuri. Musatore mare dzenyika yamakabarwa iripo. Mbuya nehanda vasairwire udoto humoitapi. Siyanai nazvo zvakashata. Musatore mare yenyika muikusha muirira nevana venyu. Vana venyuwo munoda maningi avo. Nesuwo vedu vetinobereka tinovadawo. Musadaro. Ziyaiwo tiri vantu. Nyika inovakwa nevene vayo. Ndokwaka iri kwamuri kuita madhaimondi, magoldi zveshe munotora nekuda kuti mune nyembe. Uroi zvakashata izvozvo. Siyanai nazvo zviro zveizvozvo. Musazviita, zvirekerei.
Chionai zvakutaurwa manje nachamuchambira wenyu. Akuramba akuti hanzi sisisi ndiyo yakaita yakataura nemunhu nemusikana uyu kuti atanishe chimiro chake. Handiti muri kuona, ndo zvagara zvinoitwa muzambia. Iyo zvezetarapi yacho haichainvestigeti yakutongoti ndezvesisisi. Hawa vanhu avaka hawana kwavanosvika, ndo madofu ekupedzisira. Hapana kana iyo hurumende yacho. Munhu aita saizvizvizvi zera rake iro riya, mwana ane 27 years nababa iwo aakuma60 kana asaakuma70 years. Shuwa shuwa ungaite zvinhu zvakadaro murume mukuru. Apo waakudiepera kuti hanzi sisisi ndiyo yakaita kuti zvida.
Murisei pastudio 7 napo. Nyaya yesudhani inotonzwisa sipi? Inotonzwisa chipi? Muafrica muchiri nevarume here kana kuti hamusina? Vakangogara vana mbeki. Ndisi kuzivana namutsande havasi kutombotora decision yekuti ingagadziriswa sei. Ndoona sekuti zviri kuitika musudhani umu ndo zvichaita muzimbabwe. Nyararai muchanzonzwa.
Mangwanani akanaka. Inini chandiroda kutaura ndechekuti president wamunangagwa anofanirwa kuita face the nation, wombotiudzawo isusu semacitizens kuti zvakafamba seiko padocumentary. Ndo zvinhu zvinganetsa here izvozvo? Plus inini ndakaona sekunge isusu mazimbabwe nzika tiri too soft, so washoma wanosimudza musoro. Shout out to Wingy D newamwewo wafana ndakaona ndiwamwe wanhu wasida wa soft wana Kaxman kamfana kaikaya newamwewo, but awo moesa wakawo hey tiri soft waman, tiri soft. Then tobva tazoita nyaya yawasikala. Nyaya yawasikala iyi kai indoda kunyatsoto kana kutopinda mustriti chamuchemu semacitizens timbonyatsoona kuti wachaita sei, reaction yavo inenge yakamira sei. Ya ndo mafungiro angu. Ndi Kingston pamutara.
Makadiko pastudio 7 apo ana mukomata anonoka ana Blesi Zulu. Ini ndinoitwa Stolen ndiri pa Cape Town apo. Ndoda kungotaura zvangu nemurume uyo anga achitaura kuti vanhu vanotaura nezvekutengwa kwedzimotikari kuti kwanzi vanoda kuti vanhu vafambe sei vachikambira vachitsvaga rutsigiro. Nyaya haisi kutengwa kwemotikari mhani. Nyika neta mhani kutongwa tichingoudzwa nembavha idzi nemhondi. Nyaya haisi kutengwa kwedzimotikari. Nyaya ndedzekuti motikari, mari kutenga motikari yabvepi? Iyo nyika ine nzara. Nyika haina marodhi, haina zvipatara. Muri kuchema kuti imafunction asi pakutenga motikari dzekukambenesa mafunction hamutauri. Pakutenga motikari dzemadzishe mafunction hamutauri. Pakafunzwa mubvunzo kuti mari yacho munoiwanepi, hapana kupindura. Nyaya yekutenga motikari haisi nyaya, asi ndekuti 210 trucks dzatengwa panguva zvinhu zvakaoma kudai, asi muchichema muchiti mafunction. Mafunction anowanikwa pane zvimwe zvakakosha asi pakutenga motikari hapatauri izvozvo. Hurumende yedu yeSANUPF yaane mahighest levels ekupenga. Mahighest levels ekupenga chaivo chaivo. Zvese zvavari kuita tiri kuzviona, asi nguva inokwana zvaakuzopera. Ngapinde hake mukomana, this time hazvikoni.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zvirikuitika muAmerica. Guru kota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakazivisa nezuro kuti zvikwata zviviri zviri kurwisana muSudan zveSudanese Armed Forces neRapid Support Forces zvabvuma kumbomira kurwisana kana kuti ceasefire kutanga nguva dza 12 o'clock pakati pehusiku hwanezuro muvhuro vachiti chibvumirano ichi chichashanda kwemaawa makumi manomwe nemaviri kana kuti 72 hours. Zvichakadaro munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vaburitsawo mashoko ekuti Zimbabwe iri kushushi iri mushishi rokubvisa zvizvarwa zvayo kubva kuSudan vachiti zvizvarwa zvose zveZimbabwe kusanganisira vanoshanda kuembassy vakabviswa muKhartoum vakaendeswa kuPort of Sudan uko vari kuitwa kuitwa urongwa hwese hwekuti vadzoswe kumusha. Evans Zininga abata nyanzvi mune zvematogero enyika muzvinafundo Ricky Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Hapana chandanyasonzwa chino chakati tsarukano chandiri kungonzwa ndechekuti hondo iri kuramba ichienderera mberi and panyimbo chekuti zvinhu zviite nani zvinhu zviri kutoramba zvichitoenda kumawere.
Izvo zvinotora basa rakakura sei kuti nyika dzibatsire zvizvarwa zvadzo zvinenge zviri munyika dzinenge dziri panguva yakambati kana kudai?
Hazvifani kutora nguva yakawanda kana nyika iine zvikwaniso chandikati maresources ekuti igone kubudisa zvizvarwa zvayo kubva munenge muine njodzi.
Nezviri kuitika kumuSudan panguva ino nemakakatano iwaya munoonawo dambudziko iri richikurumbidza rapera here?
Maonero andakaita netsvakurudzo andakaita mazuva apfuura mativi ari kurwisana vese vari kuomesa musoro hapana ari kuda kuti mativi maviri aya awanane ave nemuonero wakafanana. Saka nokuda kwaizvozvo hazvisi kutarisira kuti dambudziko iri kana magakava riripo kuSudan ringe richipera nekukurumidza. Ndiri kuona richitora mazuva akati wandei risati radadziriswa uyezve pamusoro pazvo ndiri kuona nekuti chiri kunetsa kudambudziko hapana ari kutya nyaya yekuti pane vari kufa pane upenyu hurikurasika nekuda kudambudziko. Saka tarisiro yekuti tingawane kupera kwedambudziko iri nekukasira.
Masangano akaita sana African Union nemamwe anomiririra nyika dzakasiyana siyana muAfrica nenyika yose vane zvavari kuita here zvingabatike kunzi aiwa vari kurwisa vakadai kuti dambudziko riperei?
Handisi kunyatsozviona zviri kuitwa nemasangano kunyanya nyanya ndakatarisana nesangano reAfrican Union.
Avo vangari muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uremu hwedhora reZimbabwe huri kuramba huchidzika dzimwe nyanzvi dzichiti hurumende haisi kutevedzera mitemo yayakadzika iyo pamusoro pekufambiswa kwemari munyika. varairidzi vanopemera hurumende mhosva yekubhadhara vashandi vatsva mari inopfuura vagara pamabasa kwemakore. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeEastern Bell.